Vachitaura nhasi muchinoi pakupemberera zuva revakaremara iro raifanirwa kupemberwa musi wa3 zvita gore rapera, amai Mfumira vati vakaremara vafanirwe kuramba vachingoita upenyu hwekupemha nguva dzose.
Tode empowerment, munhu azvimirire achizviitira. Ndokuti tirespect. Unonzi yakana uchingopiwa chinhu ka, pamwe unopiwa, pamwe ari kukuridzira tsamwa, pamwe ameno vari kukushora. Bati kana une zvauri kuita, manzonzi kune loan, revolving fund. Revolving fund inotaura kuti wokwereta, kana wokwereta wodzosera kuti vamwe vazowanawo.
Amai Mfumira vati kunyange paine mitemo inorerutsira vakaremara, hurumende inofanirwa kuremekedza kodzero dzevakaremara nekuvavakira pekupinda napo muzvivakwa zvehurumende. Vati izvi zvinofanirwa kutanga muzvikoro zvichingokwira kusvika kumusoro.
Dzaunopinda even mumaofisi, munhu ari disabled haagonokupinda kana ane wheelchair yake. Saka takutaurawo provincial minister kuti panongoitwa maplans anenge achiitwa fanika kuvaka. Saka patiri kuvaka zvikoro vamashaya mombe, ngationei kuti pane accessibility yevanhu vari disabled, panopinda here wheelchair. Kwete kuzvifunga kuti nokuti nhasi ndiri kukwanisa kukwira masteps, mangwana munogona kutadzawo zvakwira masteps. Saka mumagovernment departments tiri kukumbira kuti pange pane mukana wokuti vanhu vari disabled vakwanise kusvika. Kana vaida kusvika kuofisi kavachidarikire, ngavakwanise kusvika.
Vemasangano akawanda anobatsira vakaremara vanga vari pamhemberero idzi vanoti hurumende haina kuperera pakuyamura vanorarama nehurema. VaJoshua Chiteta vanove musope kana kuti albino vanoti hurumende inofanirwa kuvabatsira nemishonga yekuzora nguva dzekupisa pamwe nekuvawanisa magirazi ekuona zvakanaka sezvo vakawanda vavo vaine dambudziko rekusaona zvakanaka.
Sevanhu vanorarama neusope kana kuti vanonzi marungudunhu nevanhu anditya, in English people with albinism, tine maproblems muupenyu hwedu. Vakafanana nekuti vamwe vanhu vamwe vabereki vedu vanotishayira mari yekuti vana vavo vaende kuchikoro. Motishayira mari yekuzora mafuta edu chaiwo chaiwo atinofanira kuzora panguva dzakasiyana-siyana dzemwaka wegore. Senguva yekupisa tinofanira kuzora masunscreens. Kwatinomawana anenge achidhura. Saka vabereki vedu vanoshayiwa mari yekumaafoda kumatengera vana vavo.
Mumwe akaremara makumbo vaJosephat nemachena vekumakonde vanoti hurumende inofanirwa kuvapa minda pedyo nemadhorobha kuti zvivarerukire pakufamba.
Panyaya yeminda hurumende dai yatwanirawo minda inenge iri pedyo nezvimbo yatigere inoii kuitira kuti zvichokufambisa kuenda kumaminda kwacho tinenge tichida kurima nokumonito mhuri dzedu dzinenge dziri muchinhu dzinenge dzichidzidza muno.
Vakawanda vakaremara vanoti upenyu huri kuvaomera zvakanyanya zvekuti vari kutadza kuendesa vana vavo kuzvikoro. Mhemberero idzi dzanga dzichiitwa pasi pedingindira rekuti building a more inclusive and equitable world for people with disabilities. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndine Arthur Chigoriwa.